very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 30th August 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Registrar General Tobaiwa Mudede's announcement that Zimbabweans with old identity cards will not be acceptable for voting in 2018 as they are not machine readable, and those will need to be replaced with the machine readable cards.
This follows this department's announcement that it will start mobile registration, that is, registration for those without IDs and birth certificates, starting Monday.
This has left most people in the diaspora in a lurch because they now have to contend with registration for the plastic ID, then return to register to vote before making yet another trip for voting.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
Wangu wadiwa watariri ne watereri nasi mchirongwa chedu Diaspora Live Talk. Tiri kutarisa nenyaya yechirongwa chiri kuparurwa kuvane msuwe muvuro ne boka kana department ye kwa Registrar General kana kutima barani mkuru Tobaiwa Mudede. Vakazivisa nezuro kuti chirongwa chikunyoreswa kwe kuti vanhu wanga vachikana kuti mukana urikupiwa kune vanenge vasina zvitupa zvitsva zvema plastic. Kuti vanga vachikwanisa kunge vachinotora zvitupa izvozvi pachirongwa icho chemobile registration, vanenge vachifamba kubva panzvimbo iyi vachienda pane imwe nzvimbo. Saka vanhu vari kupiwa mukana iwoyo wekutora zvitupa, mabirth certificate zvitupa zvekuberekwa, kwotiwo madeath certificate zvitupa zvekuzivisa kuti munhu akashayika. Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevanhu ndiyo nyaya yekuti zvitupa zvesimbi zvagara zviine vanhu zvinenge zvisisashanda. Haukwanise kuvhota musarudzo inouya kana uine chitupa chesimbi usina chitsva cheplastic chiri kunzi chinokwanisa kunge chiverengwa kana kuti chichifambidzana nemichina iri kushandiswa pasarudzo yeBVR, Biometric Voter Registration, ichashandiswa mukunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. Sasi vatambotaurawo nawo zvikuru vesangano reZesni vasimudza nyaya yekuti havaone mutsiyano mukuru pakati peurongwa hwanga huripo kare hwekuti munhu kuti awane chitupa anenge achitorwa mafingerprints uye chiso chake chinoiswawo pachitupa ipapo. Zvinove zvimwe chete zvinenge zvichizongoitwa nebiometric voter registration kuti unenge uchizotorwawo mufananidzo nekunge uchisorunyororwa kana mafingerprints. Saka vari kuti havaoni dambudziko iroro richifanira kunge richidzoswa kunonetsa vana veZimbabwe kuti vange vachinzikana usina chitupa cheplastic chitsva haukwanisi kuvhota musarudzo. Vachitiwo zvakare aiwa, iro harisi basa rehofisi yekwa Registrar General kana kuti yekwa Mudede iri kuti inge ichizivisa vanhu kuti vachavhota vachange vachizovhota vakaita sei, zvii zvinodiwa pakuvhota. Vachito vanotarisira kuti zvinofanira zvichibva kuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti kuboka reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo ndorinofanira kunge richitara zvinodiwa kuti vanhu vange vachikwanisa kuzovhota. Ndo nyaya dzati kuti kurukure vari kure nevari pedyo. Pindai muchirongwa, chirongwa ndechenyu. Chris.
Yebo kembe Jonga, siyahlangana ke lozulu weZimbabwe, siyahlangana ke kuhlelo lwe Diaspora Forum lapho esipha kona ithuba izizalwane zeZimbabwe ezihlala kumagumbi amane omhlaba. Lani ke liseZimbabwe liyanxuswa ukuthi lani lingaphatheka kuhlelo lwethu. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubhalisa okuthiwa khona uqalisa ngomvulo. Ukubhalisa lokhu yikubhalisa kwalabana ababengelazithupha kumbe zalahleka kumbe kuyaba kule kukhona ukuyaba kwenze ukuthi umuntu angabi lesithupha, kuphinde kube lama birth certificates lawo ayabe ebhaliswa. Kodwa ke ukuthi kuze kuphume imbiko le bekuqale kwakhulunywa ubana Nga ule stupa za kudala, stupa se zengele sana esa siyaziyo, siyaziwayo kakule saa inenge labantu beZimbabwe ilo abatati stupa kudala balazo stupa zona lezo eze zenge. So kutu hai stupa lezo nga ulazo au ngege wa vota ngoba imchina ekona izabe ingenelisi ukuthi ibambe okuyaba kubhaliwe kona phana ezithupheni zonezana lokhu sokuthiyeke abanengi ikakhulu abahlala emazweni atsheneyo ayizizalane zeZimbabwe phela ezithi zona lapha sokuza sinika udubo lokubana nxa sifuna ukuthi siye ekhaya kuthi ukuthi sesiyaqala siye bhalisa ukuthola izithupha lezi zeplastic sibuyele njalo siyobhalisa ukuthi sifuna ukuthi sizavota siphinde njalo siye vota lokho okukhanya hayi sokuyinto eyingxaki kakhulu kuzizalwane eziningi jonga ezeZimbabwe.
Inya ino netsa kuti vanhu vanga vachikwanisa kuwirirana pamusoro payo nekuti sezvo taurwa na buru wangu na Chris Gande ari kunze kwenyika anenge achitarisirwa kuenda kumusha katatu kutanga kuti anogadzirisa nyaya yechitupa kana aine chitupa chesimbi kana cherata kuwana cheplastic chinokwanisa kutanga achipinda musarudzo dzegore rinouya koti kechipiri anofananga achidzokera zvakare kumusha kunonyoresa kuti akwanise kuzovhota. Kechitatu anofanira kunge achizokwanisa kudzokera zvakare kumusha kumovhota. Idambudziko ragara tichinzwa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachichema kuti dai pakatseketudzwa pakatsvagwa nzira dzekuti vanga vachikwanisa kupinda nadzo muurongwa hwesarudzo. Tinonzwa kuti zvisara zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvatotanga kusimudza nyaya yacho kuti aiwa dai muzinda weSouth Africa weZimbabwe muSouth Africa wakwanisa kupa mukana iwoyo wekuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vaende kana kumuzinda ikoko kana kune dzimwe nzvimbo dzavanenge vasarudza. Vanokwanisa kunge vachipuwa mukana wekuchinja zvitupa zvavo kubva kune cherata kuenda kune chepurasitiki pane kuti vange vachiita rwendo rwokuenda kumusha. Vamwe vari kuti zvinowanetsa kuti vange vachiramba vachizongokumbira mazuva ezororo kumabasa. Ndo nyaya dzati kuti kurukure ngatikurukurei Chris.
Yes, jonga today before we go to our guests and callers we have a brief video about an event that took place here in the United States where Zimbabweans in the diaspora came together with their counterparts from the Southern African region under the banner of the Southern African Community in the United States, or SACU. Let's watch.
The lavish Seneca Creek Park in Maryland's Gaithersburg was this year's venue for the annual Southern African Community in the United States, or SACU, reunion picnic. Formed 4 years ago, the registered non-governmental organization's mission is to unite all citizens, descendants and friends of Southern Africa in the USA through various activities and events. The organization comprises of 15 Southern African countries, namely Mauritius, Namibia, South Africa, Mozambique, Madagascar, Seychelles, DRC, Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Zambia, Angola, Tanzania, and Zimbabwe. Financial constraints have afflicted the growth of the organization, forcing them to cut back on some of their previous events like the famous fashion show, showcasing some of the region's best designers based here in the United States. Omega Taonezwi, SACU Director of Administration, explains how the organization works to integrate Southern Africans.
So we meet with other African countries through the different programs that happen. For example, when one particular African country has an event or a program, we partner with them to get SACU's name out there and to also get interaction with other non-Southern African people and organizations. As right now, as I speak, next Friday, we have an event called the African Diaspora Entrepreneurship Summit, and SACU is one of the organizing partners.
Sitinga Kachipande is the marketing director of the organization.
Well, we're a non-profit organization, 501c3, and so we also rely on the support of the community for a lot of the events that we put on and for a lot of the activities that we do. And so sometimes funding becomes an issue when we're trying to put on events. And that was part of the reason why we didn't have a big fashion show this year.
Today's event is the Southern African Reunion Picnic. Fourth year. It's been 4 years since a group of Southern African diaspora, about 10 of us, came together with the lead of Rachel from Namibia, who suggested that we should all get together and instead of individually promoting and each of our countries, get together and promote the whole of Southern Africa, put the voice to Southern Africa. So therefore now we have most of the countries represented.
This year's event was not as well attended as previous gatherings. But what was significant was the high number of Zimbabweans compared to those from other countries. One of the organizers, Cassandra Sibanda from Zimbabwe, explains.
I think we have a representative from every SADC country. But it all depends with how we market. I, as a Zimbabwean, I make sure that we have a seat at the table. I make sure I advertise to the Zimbabwean community, and I make sure that I appeal for them to support us.
Nadine Gualvino, an executive member of SACU, says the organization has managed to bring Southern Africans together.
Well, from the Angola perspective, SACU organization is really bringing a lot of awareness to a lot of other countries. Bringing together all those countries, you get to know about the culture, and then you learn about diversity and political things. It's just like, it basically is like we're moving forward with all the problems, all the issues in the United States.
One of SACU's long-term aspirations is to unite not only the Southern African community in the United States, but the whole African continent and share cultural experience.
Yes, Jonga, that was an event that happened at the weekend. I'm sure you enjoyed it as well.
Yeah, and I saw myself in the video.
Yes, now let's go back to the basics. That is the topic that we have today, which is on the registration of births, deaths, and national IDs. And we are joined tonight by one of our guests, the first guest, that is Mr. Mavinga, Dewa Mavinga. He is a human rights lawyer. Welcome to the show, Mr. Mavinga.
Thank you so much, and good evening, afternoon to you and the listeners.
Thank you so much, Jonga. You can fire.
Maybe vamavinga vanhu vangangoda kutanga nekunzwawo maonero enyu pamusoro peurongwa ihwohwo hwekuti paakunzi anga ane chitupa cherata kana chisimbi anofanira kunge achishandura kuti chive chepurasitiki. Mukana iwoyu tinonzwa kuti uri kutanga musi wemuvhuro uchipera ndofunga kupera kwambudzi. Munofunga here imi kuti vanhu vakapuwa mukana wekuti vange vachiziva nezveurongwa hwo vachigadzirira uye kuonawo kwenyu pane zvese zviri kuitika?
Mukana hapana zvachose, uye zvinoshamisa kuti seiko nyaya iyi yazongoita tsuro yamukira mumakumbo. Zvanga zvisingazivikanwi here nguva yese iyi, nemhaka yepakuitwa chimhukutira kuti vanhu vanzi zvitupa zverata zvava kurambwa zvakashandiswa makore ese aya kupinda musarudzo. Zvino tipa isu vaongorori kuti tivhunduke, titange kufungira kuti zvichida pane humwe ukepekepe kana utsotsi hungangoda kuitwa ipapa, nekuti vamudende Registrar General vanga vasingafaniri kuva nechekuita zvachose nenyaya dzesarudzo. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti nyaya yavari kutaura iyi yekuti vari kuda kuita chirongwa chekunyoresa kuti vanhu vatore zvitupa zvepurasitiki inyaya yesarudzo chaiyo chaiyo. Inyaya inofanira kuitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission, kwete nehofisi yavamudende. zvinata zvishande vozize chidei muri kuita kuvhota vozize chidei kunovhota tochizotora vari kunze kwenyika hanyanye mari dzacho nguva yacho kuomeserana kunokonzera kuti pakupedzisira vanhu vazhinji zviuru nezviuru vashayiwe kodzero yavo yekupinda musarudzo nekuti vanenge vavhiringidzwa vhiringidzwa pakupedzisira vozotadza kuti vapinde musarudzo dzavanofanira kuti vapinde kana kuvhota kwavanoda vanodiwa nemunhu wese wemuzimbabwe pane dambudziko guru kwazvo rinoda kuti rijekeswe saka mukana iwoyu unofanira kunge uri kusangano revhek kuti vataure pachena kuti chirongwa ichi chiri mumaoko mavo here kana kuti kwete uyezve kuti vasundurudze vabudende pabasa iri
Matama ari kutaurwa nevakawanda iwayo amasimudza vamavhinga sezvatambotaura tichitanga chirongwa kuti sangano rezesini ndevamwe vachemo zvakare nenyaya iyoyo vachiti tiri kushamisikawo kuti vamudede vapinda papi paurongwa hunofanira kunge huchitungamirwa nezek panyaya dzekuvhota kwevanhu Chris tine tsamba yatiri kuwanawo ichangosvika yabva kuna valuk tamborinyoka vanoye mutauriri wemutungamiri webato remdct uye variwo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko ndichaiverenga yakanyorwa nerurimi rwechirungu iri kunzi mdc anti-rigging unit in crucial meeting ndo musoro wenyaya the mdc's anti-rigging unit today held an urgent meeting at the instruction of president morgan tsvangirai to deliberate on strategic election matters in light of registrar general tobaya mudede's proposed nationwide blitz to roll out a countrywide birth and identity card registration exercise starting next Monday. Consequent to the four-hour meeting by the anti-rigging unit, the party dispatched a high-powered three-member delegation to engage with the Zimbabwe Electoral Commission and the Registrar General's office to discuss the modalities and logistics around this important national exercise. The three-member team, to be led by Secretary General Mr. Douglas Monzora, also comprises Secretary for Elections Honorable Murisi Zwizai and the party's Chief of Staff Honorable Cecil Zwizai. The party will issue a comprehensive statement after the engagement with ZEC and the RG's office. In the meantime, the party is urging Zimbabweans to turn out in their large numbers to get the requisite national registration cards and other identity documents that will enable them to exercise their right to vote. Ndo tsamba yatichango tambira hoyi. Asi ndichiviringa tsamba iyi Chris ndaitira kuti vateereri vazive kuti havasi vamavhinga chete vari kuona neimwe nzira mapinduro aitwa nyaya iyi kana mabatiro aitwa nedivi rekwava mudede taonawo kana vebato remdc inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vabuditsawo gwaro vachishoropodza ndofunga une zvekutaurawo pamusoro penyaya idzi
iye chonga sizake siibamba bambe wotwa ke woti sizwe umabhena unumzana Ncabuto Mabhena owenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa siyakwamukela kuhlelo mnumzana Mabhena
lelela linjani bonke labalaleli
hayi thina siphilile silethemba abalaleli labo baphilile ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokubhalisa izithupha lolu esizwa ukubana izithupha zezengeleza azisasebenzi ukuthi uyevota
okokuqala thina esikhala ngakho ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa azisoze zibe nalo ithuba lokuthi zibhalisele ukuvota ngoba uhulumende weZimbabwe kazangavume ukuthi abantu abahlala eSouth Africa nakwamanye amazwe babhalisele ukuvota emazweni ona lawo. So lokho kuzaba yinto enzima kakhulu. Okwesibili sizwa kuthiwa ukubhalisela ukuvota kuzathatha insuku ezingu-72 kusukela ngoMvulo evikini elizayo. Lokho kwenza ukuthi iningi labantu nxa sebevala emsebenzini ngama-holiday nxa besiyafika emakhaya ukubhalisela ukuvota kuyabe sekubhaliwe. Okwesithathu, abantu abaningi esitshona esikhuluma nabo namuhla bathi bona basaphethe izithupha zezenge ngabalazo lezo izithupha zeplastiki. Yikho-ke futhi yinto ezaba nzima ukuthi abantu bathole ithuba lokuthi bayethola izithupha zeplastiki ngoba sike saba lo mhlangano lo minister uTinitius Chombo eHarare ngenyanga ephelileyo sikhuluma ngendaba zamapermit. Sakhuluma ngendaba yokuthi kulezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ezingelazo incwadi zeZimbabwe ezifana nama-birth certificate, izithupha lama-passport ngoba sasike sawukhuluma naye ngomathi lokho safaka isikhalazo sethu. Sithe sikhuluma naye ngenyanga ephelileyo wathi yena akusoze kuvume ukuthi thathethi i-office ka-Register General ibuye izothathisa abantu izithupha ngase South Africa. Bazakwenza kuphela ngemva kokuthi bekubhaliselwe ukuvota ekhaya, ngoba wakhuluma ngohlelo lolu olukhona. So ke thina esingapha e-South Africa kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu abaningi bahambe ekhaya bayebhalisela ukuthi bavote.
Hayi, kuyezwakala.
Mr. Mavinga. Mr. Mavinga.
Yes, I can hear you, yes.
Yes, is there anything that these political parties and NGOs that are opposed to this program do to stop it, or to maybe if the Registrar General's office change their stance on the issue of the IDs?
Yeah, I think the entry point here is for the political parties and civic groups in Zimbabwe to prevail on the Zimbabwe Electoral Commission itself to take over the process. Because what the Registrar General Mudede is doing is to create a mass of confusion. And so there is need for clarity. And the authorized body to do that and to take a lead is the Zimbabwe Electoral Commission. So yes, there is need to push for the Electoral Commission to set aside this pronouncement and ensure that it is the only authoritative body that pronounces on elections and that clarifies that affects this issue of IDs instead of genocide, there, because when you talk of biometric voter registration, it's effectively the same process. So it might as well be undertaken by ZEC in a centralized fashion without bringing back the Registrar General's office, because we know that it is an office that is discredited in terms of the handling of past and previous elections. And therefore, to keep the process sanitized and credible, it's important to push aside the Registrar General's office, failing of which citizens can also approach the court. But there's an opportunity now for citizens to approach ZEC to take a lead on this matter and push aside the RG's office.
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga. We had some interviews earlier in the day concerning the issue that we have. Let's take a listen before we go back to our guests.
Umnumzana Tobayi wa Mudede umemezela ukuthi isebenzi zeofisi yezithupha zizakwethekelela indawo ezijene elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emaofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla lasebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe uMnumzana Mpiyezwe Nare uhulumende wazimhlophe ukuthi le imigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregister, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uRegistrar General ayisebenzisayo just ukuthi arigele for iZANU-PF.
Takaona zviri zvinhu zvakauya tisingafungire, nekuti vari kutaura ivo kuti chitupa cherata chazenge tisingashandi mutsarudzo dzedu. Saka zvinhu zvokuti zvakauya tisingazvifungidzire, ende tine makontenzi atiri kureiza kuti hazvina kunge zvambotaurwa before kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvichange zvichiitika. Ende timing yacho yazvauya zviri kupa vanhu mazuva mashoma shoma kuti vanhu vange vachizvitambira kugadzirira zvakataurwa izvi. Nene vari kutaura ivo zvakare kuti vari vanonzi maalezi havakwanisi kuvhota tarudzatiri kugadzirira idzi. Zvinazvo zviri kutinetsa zvakare kuti ko zvabva kupi, nokuti masvondo aperayo makarau vakataura ivo kuti vose maalezi vatange vachivhota, nokuti bumbiro rine remutemo rinoti sekuzarwa zveZimbabwe ane kodzero yekuvhota muZimbabwe. Saka tiri kuneseka zvikuru nemashoko avakataura nezuro.
Yes, Jonga, those were sound bites from the shows that we had earlier on that were aired live tonight. And tonight we're still continuing with the same topic. And Mr. Mabena, there's this thing, I mean, this argument that it's these regulations affect everyone. It's not only the opposition that is going to be affected by this requirement for the plastic IDs. What's your take on that?
Look, I'm not sure if other parties like the ruling party supporters are going to be affected. I'm not very sure. But what is clear is that there are dates that have been thrown around to say in particular areas the ZEC or the office, the staff of the office of the RRT will be visiting those places. I've seen the dates in Lupane and in their various places, same with the Gwanda South and Gwanda Central. So it means those people that are already in those areas will be able then to apply for the necessary ID documents and to register to vote. But the challenge that we have is us that are in the diaspora. If, for instance, if people in Gwanda South are going to be given maybe a week or so, as an example, it means some of us that are here but would want to register in Gwanda will not be able to register. It is not clear whether once this process is closed, whether those in the diaspora will be able to visit their district offices and the register, and whether it will be easier for them to also acquire the plastic IDs for them to register in their district offices. That information is not readily available to us. And the second, it is not clear at what cost, who's going to carry the cost of applying for these plastic IDs. Is it the government or is it the applicant who is going to carry those costs? So all that information to us at the moment is not very clear. We need more information on that. And thirdly, you will know that in the diaspora, we have those that are generally referred to as aliens. The ZEC chairperson some few weeks ago did make an announcement that they are going to be allowed to participate in the electoral process. But the Office of the Register General is issuing a statement that contradicts that position, as was announced by the chairperson of ZEC. So we're not sure which one is which. We agree, therefore, with the statement issued by ZEC to say there must be a clear clarification on who makes these statements to the public. Is it the Office of the RRT or it is ZEC office, so that we eliminate this confusion which is out there.
Mm-hmm. Thank you so much. Just keep holding on, please.
Christine Muterere ari parunhara asini sandaenda kumuterere ganongoverenga mutsetse muviri mitatu pane munyori mukoma manu chete handina kuzova kuti vari kupi asi vanyora paFacebook page yedu yeview veishona vachiti anoda kuvhota anongonovhota asingadi anongorega hazvimanikidzwe munhu ino ndiyo nguva yekuzvipira nekushingirirana pose pamunokwanisa kuti munondovhota kwete kuswero chemera zvamunoziva kuti hamumbofema kazviwana kubva kuhurumende yeZimbabwe. Hapana kupusa kunodarika ipapa. Ndomaonera mukoma manu chete. Tichaverenga vamwe vateereri mashoko avatumira. Asi tombozwa kuna mukoma Freeman Mukumbuzi. Makadii mukoma Freeman kuSouth Africa uku?
Tinofara zvedu makadii uku.
Aiwa tiri wapenyu tipewo pfungwa dzenyu. Tatonzwa dzamukoma manu kuti aiwa asingadi hamanikizwi.
Adivika ini ndoda kuti pamwe government yedu ira kuteka advantage yekuti gokwatsa kuriga my elections yekuti tazaimone vanhu vakawanda vakaenda kunze kwenyika vane zvitupa zvesimbi. Saka izvino manje kuti vanhu vachidzoka is going to cost a lot of money kuti vaite ma up and down vachibva kunyika dzavari dzakasiyana siyana. Saka ndoona zvekuti government inoda kuteka advantage ipapo.
Asi ndopanopinda mubvunzo wavhunzwa neshamwari yangu naChris Gande panapa kuti anoziva kuti vanhu vanyoresa ndeve bato riri kutonga reZANU PF kana kuti ndeve mapato anopikisa ndiani nekuti chirongwa ichi chiri kuvhurirwa munhu wese mukoma Freeman.
Handizika? Ipapa handiziva hangu kuti pangamire sei kuti angazive ndiani because pamwe ipapo panenge pachigadzirwa zvitupa ipapo pamwe ndopavanenge vachitoita maplani avo.
Asi imi mukana kana muinawo endai munotorawo chitupa chacho chinodiwa. Zvinongonakawo kuti ufambirane nenguva.
Handizika, aiwa tinotenda.
Iwe maita basa mukoma moorara zvakanaka kuSouth Africa.
chote ane unisa ba chirongwa.
E musati maenda munoti one pfungwa yevamwe vari mu South Africa imomo kuti aiwa dai registrar general so office yaita kuti vanhu vanga vachitora zvitupa zvechairo zvokumuzinda weZimbabwe mu South Africa imomo.
Yeah, izo zo ndinowirirana nazvo chaizvo because inenge iri advantage yoku nevari kunoku vanenge vasina mapepa vanokwanisa kuzo apply ma passport ne ma business certificates too but zvinoita easy kune vari kunoku.
Aiva maita basa maita basa mukoma Freeman murara zvakanaka. Chris va Freeman is just saying he thinks that this can be one way of trying to rig the elections, but there's no proof, as you had mentioned earlier, that those who are going to register are going to vote for ZANU-PF or the opposition. This is open to all Zimbabweans. But maybe we can go back to Mr. Mavinga, if you have a question for him, or
yes,
I can
yes.
throw one to him.
Yes, Mr. Mavinga. Hello,
yes.
Mr. Mavinga.
Yes, I can hear you, yes.
Yes, from what we are getting from the opposition, you had, I'm sure you were listening to the statement from the MDC and, you know, all other opposition parties. It's like they are now, you know, drawing back and saying, oh, they've started their rigging tricks. And is this not going to discourage their members to go and register? Are they not supposed to be saying, okay, you have shifted the goalpost, now we are also shifting and going towards that goalpost? What's your take?
I think the opposition groups are quite right in being very skeptical and suspicious about this process. And in fact, they should not be shifting goalposts to follow the rigging machinery. Because what might happen, and this is the great danger, is that the office of the Registrar General, as led by Tumayo Mdede, is highly compromised and partisan in support of ZANU-PF. So that is the major problem. So that the Global Electoral Commission should be the one in charge of all electoral processes and responsible and accountable for them. So when you, the moment you have the Registrar General having a huge part of that process, then it's compromised. And the rigging can take many forms, including possibly creating phantom citizens, you know, because they would be controlling the database. So it's not about those who make an effort as individuals to go and register, but it's about how Mudede's office will be controlling the names and numbers. So they might even have, you know, got voters through that way. So it seems that it brings confusion and complications unnecessarily to a process that is otherwise be easily done under the control of
them. Yes, but the point is, what message is the opposition sending if they are going to say, okay, this is the rigging, this is unfair, and are they not supposed to be, you know, at the same time encouraging their members to go and register while we are complaining? Because from what we can hear, it's all complaints and there's no concrete action that appears to be brewing here. But anyway, we'll come back to you. We have our listener here, Nkomo, Unkomo Use Botswana. Siyakwamukela kuhlelo, Nkomo.
Hello, Baba Ndlovu.
Ndlovu, Ndlovu. Kunjani, Baba Ndlovu?
Hayi, mina ngiyaphila, Baba, linjani ngapha?
Siyaphila.
Yo.
Ye ungasiphathisa kuhlelo lwethu la.
Ya nyaluzwa lo ludaba.
Ye.
Hayi uyakhuluma u general ngale njengoba bese eceleni lezanu hayi kusokuzanywa ngazenki indlela sokuyikukhaba kwe biza nxa selisifa isicathulo sokuqedisela bazama ngazonke indlela. Naye sithi isithupha sezengakasasebenzi. Uthi ukuthi la namhlanje ngingamfuna ukuyavula i-bank account ngesithupha sezengo uvuke sithi sesi-expayile nganikanga abantu inotisi kule ngqondo konoku.
Hayi, bathi bona kuqondane lokuvota ngoba ukuvota imitshina yabo emitsha ayenelisi ukuthi ibale okubhaliwe ezengeni.
Esephepha-ke kunabantu abanye abalezithupha zamaphepha bheka leziyani ezakudala leziyani ezazifakwa kuyikona nje komfanekiso ekoleni. Lazo kuthiwa sasebenzi sokuzasebenzisa irabha kuphela.
Ye, hayi lesana vele singani silobunzima vele lesana.
apelu peru umde de veru la manta anto de luxen de lokuthi umuntu abe nga asale mazweni amabili ubevele ngasafuni wavunga uvuke sithi akusela umuntu ozamela atale kumele ulahle isithupha seZimbabwe nxa sithi susiya kwelinye ilizwe. So nxa kuyabe hayi khona vele thina kumele siqine nxa sifuna ukukhipha izanu, kumele sizinikele konke noma bangathini noma bangathini. Ikhanda yokuthi umuntu evota kuphela.
Yeah.
Cherozikadini naijonga munhu wese anongofamba kungoziva kungoti hatishingirei tinovhota tipedze kugara mudondo tibvise hurumende iripo tirege kugara mudondo chero vakati chini chero vakati kudini chero vakati munovhota bva mukati memvura kuti toberekana tichifambira kuinda kunovhota hatingoitaitese ndongokurudzira kungoti munhu anongoziva choti ngoti hakuindwe kunovhota chete zuva rokungovhota haringonzira vepo munhu angonovhota chete
hayi sibongile
hayi kulungile baba
hayi kubele busuku obuhle
umbingelele
wow aiwa tiri kunzwa vari kukurudzira vamwe kuti ngavaende kunovhota hanzi munhu wese ngaenda kunovhota tanzwawo zvakare bato reMDC richiti pamusangano waitwa wechimbi chimbi vane zvavari kuongorora asi vari kukurudzirawo zvakare vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota nekushandisa mukana iyo yekuwana mapepa kana usina birth certificate kana usina chitupa kana usina chivaimangotora mukana iyo wekuenda ikoko. Tina mukoma musika vanhu vari parunhare kusouth africa maswera sei?
Aiwa tafera mukoma wangu makadikei?
Aiwa tiri vapenyu, chirongwa ndechenyu. Ndimunotipa zvekudya, hanzi makobvu nematete tinawana kubva kwamuri.
Aiwa iko yeme michayo, makobvu ndiwo ari pano kwatiri kwadzinotemwa dzisvika tikaropa.
Tipei tinzwe.
Aiwa chirongwa chekundoregister ichi chava chiri kubudiswa ichi, zvinhu zviri kuitwa nebato redu rakatungamirira nyika yedu hazvisi kufanira. Konzero ndechekuti vana vamudede pane zvimwe zvavanenge vachipindira zvinokonzera kuti nyika idzokere sure. Havasi kuda kuti vamwe vanhu vawane zvinovabatsira mune ramangwana, especially pavana vatinenge tichibereka isusu, nokuti tarisiro yekuti vachava norugare hapachina, nokudawo kuti iwo madhara anorambira mumaofisi vachirambe vachironga kuti varambe varimo kudzvanyirira isusu tinenge tiri kuno kure. Vanoziva kuti kugara kwedu kuno kutiza nhamo yavakanga vachingotipa tiri koko kuZimbabwe kusvikira titize tiuye kuno. Saka nzira yavari kutora yekuti vanoda kutiti panyaya yekuregister votanga vatipe zvitupa, tinozvitenda, inhau yekuti munhu wese awane chitupa cheplastic, asi idisadvantage kuvanhu veZANU PF pakuti madhara edu etinawo aya yakana kusiyawo kuti kana zvitupa izvi zvindotogwa mahara zvinenge zvakanaka, nokuti madhara edu ndo ane zvitupa zvemarata vazhinji. Saka kana zvindotogwa nemari vachazvishayiwa, nokuti ndivo vanonyanya kungoti padura padura, kuti mari yacho hatizapi shavanyima, nokuti ndovatikonzeresa kuti ZANU PF rambire iri pachigare papapo. Tozoita isusu kuno kana vachinge vati kuni vachabudisawo macenter points wekuti tindoregistawo, aiwa tinozvitenda mukana kwatiri wekuti isusu tiwane kudi kutotora zvitupa zvavo zvatai tisina, unge asina bheti racho obva atora futi nebheti racho na iroro, une chitupa chacho obva unenge asina otora futi chitupa chacho. But problem ichazova pakuti pakuzondovhota manje apapo deti rinogona kubuda parinobudira pasingaendirani, nokuti munhu unenge aine mari yokuti unokwanisa kuenda kuZimbabwe kundodi kundovhota. Asi chendokurudzira ndechekuti pane vese vanenge vari zvakaita kuno kuLimpopo province vanokwanisa kuti vangaenda kundovhota, zviri nani kuenda kundoregister chero mubeti bridge kana vari padhuze kana deti vachinge varinzwa vandoregister and then musi wokundovhota ngavati hatiendei tindovhota tichindovhotera purezidendi kuti purezidendi Mugabe nepati yavo vabve vedu wei kushandira kure. Kunorwadza because ZANU PF yakangofanana nehuku inoti kana mukatora mabagwe mukaisa mubhotoro mukagadzikapo inomanyira kuenda kundochohonya ichifungidzira kuti iri kudi ichabovora ikadya zviri mukati. But ivo vari kutozvivharidzira nokuda kwemapatisi avari kuda kuti asatonga, ivo vandozoona tivo pachavo zviri mukati vanozvida, but vari kutadza kuzvidi, but kuti vangotaura kuti vakundikana chete ndo zvinongovaremera.
Aiwa mashoko akanaka aya mukoma musika vanhu, hanzi vane nzeve dzekunzwa vanzwa. Asi takambonzwa nezuro takaita hurukuro nemunyori mukuru webato reMDC Tiva Douglas Muonzora vaiti vanga vabva kuita musangano mukupera kwesvondo nezek vachiedza kuti vakurudzire vekwa Registrar General's Office kuti vange vachitoresa vanhu zvitupa pachena pasina anobhadhara, vachiti kunodiwa $10 kuti munhu anga achitora chitupa vana vakwanise kuwana mari idzodzo. Ndiri kupindura hangu panyaya yekuti kune vamwe vanenge vachizoshayiwa mari idzodzo, hatizive kuti vachasvika papi nechikumbiro ichocho, asi zvimwe zvezvinhu zvakaisvitswa nemapato ezvematongerwo enyika ane nhengo dziri muparamende vakasangana nezeki mukupera kwesvondo kuti dai vanhu vapiwa mukana wokutora zvitupa pachena kuti vazokwanisange vachinyorisa kuvhota. Hatizivi kuti chirongwa chitsva ichi vanenge vachibhadhara here kana kuti vachaita izvozvo, asi tinotenda zvikuru, morara zvakanaka.
Aiwa, zvinokudzwa munhu washe, Mwari ngaropafadzwe.
Aiwa, maita basa. Chris.
Yes, Jonga. We go back to Mr. Mavinga. Apparently, on the MDC statement, they are urging their voters to their members to turn out in large numbers to register. But what I was trying to emphasize earlier on was the sum total of the message, because this is actually the last paragraph that's urging the people to turn out in their numbers. So we were talking about that. What is your input?
Well, I would agree with that. The extent that they would say people should register in this process pending a successful resolution of this challenge, it would not mean that it is really a capitulation to the position that has been presented by Director General Tebayombele. So in as far as it is, a multi-pronged approach that says, yes, there is this challenge, let us deal with it, but at the same time, let the people go and register to vote while we challenge Mudede on this position, which is unreasonable and unreasonably complicated and otherwise civil electoral process, and puts, spanners in the works so that it disenfranchises millions of citizens, possibly because of the cost and the
Sorry, I think we lost Mr. Mavinga there. Anyway, we'll continue with Mr. Mabena. Mr. Mabena, it seems like, the opposition, the political parties have in the past said that they were not going to take part in the elections as long as there were no reforms. But instead of reforms, we are getting these new requirements. What's your take?
Well, two things on that. Firstly, is that the opposition lost the plot because they boycotted elections, by elections since 2013, hoping for electoral reforms, which never happened. Secondly, it tells you that you are going to have an outcome which is going to be contested. 2018 election outcome is going to be contested because the contestation, as it has already started, around the registration of voters. We know that there have been numerous meetings in the last 2 years between ZEC and the representatives of political parties. One would have expected that in this announcement or the agreement, which is now being communicated to the general population, is an agreement that is between ZEC and the opposition parties. So one wonders to think what the opposition have been discussing with ZEC in the last 2 years, if up to now they are still saying they are going to engage ZEC over this announcement that has been made. It's clear that the opposition lost the plot. And you are quite correct. When the main opposition party cries rigging now, voters will then say, what is the point of registering to vote if the election is going to be rigged? In 2008, the MTCT won the election, but the MTCT was not able to defend that vote. So when it is written on the wall that the elections are going to be rigged, a number of people will not bother to register and vote because in their minds, the opposition has not done enough to ensure that the announcement or the whatever is communicated with respect to elections is an agreement between all the parties so that every Zimbabwean then participate in the electoral process.
Oh, thank you so much. Silom Laleli Lapa usiyaxolisa umlaleli kaSekho. Balaleli nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo lingasithumela ke imessage SMS kumbe listextele kunumber ezithi 202 465 03 0800 siyalichayela njalo ucingo lingenelani kuhlelo jonga
Dr. Tambiro shoko riripa Facebook page yedu ye VOA Shona ranyorwa kubva kune vanonze muzvare Maureen Kademaunga vari kuti ESEC commissioner has just clarified that both metal and plastic IDs will be acceptable for registration. Mudede is no business making pronouncements on election-related issues. It's the sole mandate of the election management board, ESEC. That is the hashtag SheVotes2018. Ndo sanganaravano shanda naro. Saka zvimwe zvinhu zvatirikuwana izvi, Chris. Asi ndomboenda kuna vamabena. Mr. Mabena, the fact that Alliance or those citizens classified as Alliance will not be allowed to vote or register to vote. What's your take? These are Zimbabweans born in Zimbabwe with parents who came from outside Zimbabwe long back.
They have a right to participate in the electoral process like any other citizen. They are paying their taxes. They are contributing to the development of the Zimbabwean economy. So it is unfair for them to be excluded, and then we hope this issue is going to be rectified.
But what can you tell them? What can you urge those affected to do?
Well, there seems to be confusion out there, like this. The statement or comment that you just read from Facebook, where the ZEC, one ZEC official also contradicts the Register General. So we are not yet sure who is really communicating the official position. Is it the office of the Register General or it is ZEC that is communicating? So what is needed is for the chairperson of ZEC to issue a statement and tabulate the requirements for one to register who is supposed to register and become a voter. So there's all this confusion around at the moment. So there needs to be clarity. And we hope that once clarity is given, it will include those to be of foreign origin.
Thank you so much, Mr. Mabena. Chris.
Yes, John, I understand Mr. Mavinga is back. Mr. Mavinga, are you there?
Yes, Chris, I'm online.
Ah, okay. Yeah, Mr. Mavinga, when we look at all this that's happening, you know, these contradictions, these lack of reforms, are they not likely to impact on the outcome of the elections, especially from a legal point of view? If, for example, someone goes to court and says, you know what, I had my metal ID and I was denied the right to vote. I'm now saying this election is null and void. Is that possible?
It is possible. And from a legal point of view, yes, citizens would have that sort of valid claim to assert their constitutional right to vote. But the challenge is that we must be always mindful that even the judiciary in Zimbabwe is compromised. And therefore, it would not be a strictly judicial point of view because the rule of law is under siege in Zimbabwe. So you might even have a court pronouncing that, yes, indeed, these rights have been violated and the electoral process was not credible. But at the same time, we know that our executive in Zimbabwe has a history of ignoring court orders. But also, I wanted to point out that, you know, this confusion, this chaos, you know, what is happening with this electoral process, with them saying this and Zek saying the other, is quite deliberate because we have seen that this system thrives on chaos. It is out of this chaos that they will then seize the opportunity to rig and manipulate the process. And also, we must also be mindful that the election could actually be brought forward and takes many by surprise because the opposition and others would be running after Mdede and trying to say this and that. And then before we know it, that we are being told elections are in February or in March. So this is a calculated move that we need to stop forthwith and say, as Maureen Kademaunga has said correctly, that it is only ZEC that has the mandate to pronounce on electoral issues. And going forward, we should not be having Mudede or anyone else outside of ZEC speaking on these issues. It only causes confusion and chaos.
Aiva maita vamavinga rambai muri parunhare. Tina vagogode vari ku South Africa. Makadi.
ndofana kuri vangu bagadi
ndakasimba tiudzewo zvamuri kuseka tichikoke umba vhunemi
zvakauba kubaya ya vakobara vanonzi vatodawa mudede tobayiwa vakobara kurekodza vando kusina mukubvu kana kune mukubvu unongoinda nekuti unongosvida hubvu saka vakomana nyaya dzokuvhota idzi ngatigadzire zvishuwa kuti unoda kuvhota ngatoze chiva chacho chepurasitiki kuvhota nekuti kana mukasatore saka uchifunga kuti pamuda zvinodzokera kumushure zvinogonaodzokera kumashure vana vezvikoro vongozonotorwa nekuti vana vezvikoro vanenge vakati zvitupa zvemapurasiti vaida kudiorakaa saka vanongonokumbwa nemabhazi vachinovhotiswa saka ndinoziva kuti zvine zvakaoma sokuti isi tiri kunoku joni kuti ubve kunoku 3 times ndinoda kuti pane 3000 unenge uchida kuinda kumusha saka zvakaoma asi ngatichingirire nekuti tinechida kuvhota
asi kune vamwewo vari kukurudzira kuti dai papiwa mukana vana vezimbabwe zvikuru vari musouth africa munofungidzirwa ndo mune vana vezimbabwe vakawanda dai vapiwa mukana wekuti vanga vachikwanisa kutorawo zvitupa izvi zviri kudiwa zvitsva izvozvo imi munotiwo
mukana unofanira kuti vanhu vapuwe asi zvenhu ungoziva kuti havagoni kuzonyaya kuti vapuwe mukana wacho nekuti vanenge vachida kuti vahwine havadi kuti vanhu vawane mukana saka vanhu chitoenda kumusha musingatarisiri kuti zvinogona kupuwa mukana kuno kuti ndizotova chitupa tiri kuno inda kumusha sireti wondova chitupa chako chepurasitiki wanacho kuhobva wanyoresa kwete zvo ndakambonzwa mumwe achiti ndichaenda kubed bridge kunonyoresera kudizno bridge inda kumusha sireti isai chinhu chiri sireti hasi enda kumusha sireti kwaunonoswa proof of residence yasabhuku kana uchiita sabhuku wondonyoresa wobva wadzoka waziva kuti ndashandisa hangu tausenyu yangu asi ndanyoresa zvinhu zviri pamuchini
aiwa maita basa vagogode morara zvakanaka okay. Christina vamwe vari parunhare mukoma General Makura vari muSouth Africa zvakare maswera sei General Makura
taswera baba maswera sei
aiwa taswera General wekumauto here kana kuti first name iyi
aiwa first name
aiwa ndizvozvo tipeiwo pfungwa dzenyu
orit ndisanda papfungwa dzangu ko kana munhu une passport hakwanisi kuregista kuvhota here ndisanda taura zvandakutaura nazvo
tiri kuona emphasis yavo hombe iri panyaya yechitupa saka tichazobvunzawo kana vamavhinga vaine ruzivo rwekuti passport asi vamwe vatambotaurawo navo vari kuti drivers license inenge isingakwanise futi kuti munhu anga achivhota muurongwa ihwohwo hutsva zvichireva kuti ndofunga vanenge vachitongotarisa chitupa chete
no pakanaka chinhu chandingangokurudzire ndechekuti handeitino mazimbabwe ani kusouth africa nakunze kwenyika handeitinoregista kuvhota ndotora zvitupa zvai zviri kudiwa izvozvo chero pakazvinotivakandipandowa mari yakadika ichitiri redi zvei kuda zvaka zvakwanisi kana hurumende yakatumira unoono kusouth africa katiri redi kutosponsa kuvabhadhara mari yacho kuti vanhu vakwanise kutora zvitupa zvai nokunyoresa zvemaona saka ndinongokurudzira vamwe vedu kudai vakwanisa kuenda halo
halo taura henyu
ndinotokurudzirawo vamwe vese mazimbabweni ari munhu kudai taenda tonorejista wedha uri webato ridini webato repita kuti kuna hande tonorejista tonotora zvitupa zvao zviri kudiwa izvozvo kana yasvika nguve kunorejista kuvhota tonorejista kuvhota tikwanise kunogarawo kumusha nemhurini sara mechigara tiri mumasango mumasango makadai so nokuti kazhinji makaona pakudanwa maex kana maveterani ka panenge papuresana pakushedzana vana mubereka hapasina umira musha vakuziva kuti mutambo autoda vanhu vanonyatsa kuziva kuti unotambwa sei saka ati panguva rei hatirege kuora mwedu mudede ataro zvakati zvakati ana mudede tinoaziva kuti mavheterani panyaya yekudriblapa aivasagerere ipapo saka izvi hatidei nazvo chandingopfe kuti hande tinorejista zvokuvhota totora chitacho zvirikudiwa zvii izvozvo pakati padiwa mbudzi hande nembudzi dzacho pakati padiwa chese chiri kudiwa cho tikwanise kuregista kuti vhoteka hatiite izvo ndokukudzira mazisasvibe mwoyo kana kuora kuti aiwa zvazvodai ngatirege hande chese ndo zvandingakokurudzire kune vamwe vangu vatigerana nomusouth africa kana vari kunze kwenyikawo
aiwa maita basa General Makura morara zvakanaka
allright
Christ nemwe muteereri
yes Jonga that's quite interesting Jonga silo Dube useNamibia sakwamukela kuhlelo Dube
ngiyabonga abagande kunjani
hayi ngiyaphila mina Dube unjani impilo
haina pirani zilongene zilezi katsi tsela ai yabona akungazi ngabantu be South Africa vote abakhalela ukuthi iembassy ivule ukubhaliswa kwezithupha kona ngale South Africa nami ngapi nami ivote yami iqakathekile lawe kanti ivote yakho iqakathekile ngakho akwenzi ukuthi bakwenze wonke amazwe oCanada labo bani bani okwanisayo kwahamba ayibhalisa ukuvote ekhaya njalo ubuhlungu esibuzwa ngelizwe lethu kalisoze lakhululwa lula badoda akusoze kwabalula kunzima kubuhlungu so wonke umuntu akube ngantho susufele kumama wakho wena ukhona ngapha anti uyaphapha ubuye eZimbabwe so lanxa kuyibhalisa kumbe kuyavota umuntu kezobuhlungu abambe adinge ukuthi ayithole imali yokuyabhalisa sikhululile izwe lethu akungabi lula akungabekenzelwa abantu be-South Africa lami lanxa ngikhathana ngapha enamiti ngiyafisa lami ukuvota okumele ngihambe ngiyabe ngikhona ngiyabhalisa mina ilaki isithupha seplastiki ngayo so ukuyabhalisa njalo sengikhona ukuvota la ngizavota.
Hayi, libuyazwakala.
Asikhuthazaneni, asikhuthazaneni. La mabandla esiwafikela ayaphikisayo. Achiyane lo ukuthi, yes, bafuna ukutshontsha amavoti. Abasoze bawatshontshe, singavota sonke against them, bazatshontsha njani. Akula amavoti atshontshwa, thina sivoteleni kuphela sikhulumile izwe lethu. Ya, ngutalenti Dube lapha enamithi.
Hayi, sibongile kakhulu Dube.
Akungirelele phela abantu gandi abathola kwale ndawo kuthiwa kusebharange esilobela akubalingelele kuwe khona ngaphi nxa ibengezwa kuhle
hayi ngiyathemba bayezwa bayezwa sibili anti uthe kungaphi
kuthiwa kusebharange esilobela
oh ebharange esilobela hayi ngiyabona bayakuzwa sibili bayamuzwa uDube osenamibhiya. Eh, sibongile kakhulu.
Alright, Tatanda.
Okay, baba.
Maybe we can go back to Mr. Mabena since time is running out. Mr. Mabena. Hello, Mr. Mabena.
Yes, hello.
Yes, your last word to Zimbabweans, those in the opposition and civic organizations and individuals about this process.
Every Zimbabwean in the diaspora or in Zimbabwe should register to vote. These technicalities will be dealt by those that are mandated to do so. Our responsibility is to ensure that our names are on the voters' roll. So we are appealing to every Zimbabwean to ensure that they are registered as voters.
Hayi sibongile kakhulu isikhathiso sesidliwe nguMangoye. Siphenduke to Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, what is your last argument?
Well, I think Zimbabweans individually, collectively, and through their group and through political parties must be prepared to confront the system at many levels. So it's not only about the logistics of registration to become a voter, but they must also think in terms of the integrity and security of the vote, how to secure and defend the vote peacefully and within the confines of the law. They must also be aware of how compromised some of the, you know, pillars of the state are. So it is not about writing to the judiciary, but about looking to the power of the citizens themselves to say enough is enough, because this thing of vision has to come to an end. And this is what Registrar General Tobayo Mdede and everyone else should know.
But we see that this these efforts from the reform, no reform, no election has been failing. What do you think, just a few seconds?
I think it's about everyone coming together. Because if there are a few people who think that they can contest elections, then it will defeat the purpose of being collective and being united. So there is power in unity. Opposition groups must unite on this issue.
Thank you so much. That was Mr. Tewa Mavinga, a human rights lawyer. You also heard from Mr. Ngabuto Mabena of the Zimbabweans in South Africa. Thank you. This is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, Musakangana Zvirongwa zve Studio 7.